This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeparamende dzinoramba kutambira kurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuda kuti Statutory Instrument 77 of 2015 iyo yaizopa mutungamiri wenyika masimba ekushandisa masimba avo kuti hurumende itore chikwereti chePublic Service Medical Aid Society ive mutemo. Vaive mabharani wekanzuro yeguta reUlawayo waMiddleton Nyoni vanovigwa nhasi kumarinda ari muBulawayo. Vagari vekuBhinga votambira nemufaro urongwa hwehurumende hwekuti mutauro wavo wetonga uchidzidziswa muzvikoro sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Zifa Council yosangana mangwana kuti izere mangwana remutungamiri weZifa vaCuthbert Dube. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzedare reparamende kubva kumapato ose eMDC ari maviri nedzimwe dzezano PF dzinonzi nezuro dzakaramba kutambira kurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti Statutory Instrument 77 of 2015 iyo yaizopa mutungamiri wenyika kushandisa masimba avo kuti hurumende itore chikwereti chePublic Service Medical Aid Society chinosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nemana emadhora uve mutemo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nhengo yeparamende inomirira Harare West muzvare Jesse Majome veMDCT kuti tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo mudare reparamende nezuro.
Nezuro, Parliamentary Legal Committee inotungamirirwa na Honorable Jonathan Sankande yakabvunza report kudare reparamende. Report inonzi adverse report inoratidza kuti inopokana nestatutary instrument yakaitwa nemapresidential powers in the statutory instrument number 77 of 2015 yakaitwa ishandisa mapresidential powers inonzi State Liabilities Act ibaya yashandawo kupremier services medical aid society. State Liabilities Act mutemo uripo unodzivirira pfuma yehurumende kana property yehurumende kuti inge ichitorwa kana kuattachwa nana messenger of court kana sheriff wehigh court nezvikwereti kuti zvisatorwa zvinhu zvehurumende kana mayani ane chikwereti. Premier Services Medical Aid Society ine zvikwereti zvakawanda kune vanhu vakati wandei. Gurukota rezveutano ndotarisira vakanyora statutory instrument yekuzivedza kuti vadzivirire ndingati hupfumi kana property midziyo yePremier Services Medical Aid Society kuti nayo ifukatirwe nestate liabilities act isabatwa. Seapa vatakapa ripoti kuti taona kuti statutory instrument iyoyi yemapresidential powers yekuedza kuvhukatira zvikwereti zvePremier Services Medical Aid Society kuti zvinzi ndezvehurumende ende hazvibatwi haisi maringe nemitemo inotyora. Mutemo wacho unonzi state liabilities act commission constitution ndo zvakaitika nezuro.
Zvakatambirwa sei nevamwe vadare pamanga muri kutura zvinyorwa izvi vese veMDC neveZANU PF?
Chairman vedu veParliamentary Legal Committee ava Honorable Sankande pavakapa nyorondo ripoti yekuti isisi komiti yedu yati kani ichi chinhu ichi chiri kunze kwemutemo zvakaisi hatifani kubvumidza. Dare veparamende vakaitambira zvakanaka chaizvo kumapato ese ari momo veZANU PF veMovement for Democratic Change nechimbadura navatangirai neMovement for Democratic Change zvakare netumirwe kukamirirwa navawetinomiro pakaitwa chirwirango.
Avanga vari nhengo yedare reparamende inomirira Harare West muzvare Jesse Majome veMDCT vari parunare muHarare neStudio 7. Mavlas Muhlanganya uye abatawo zvakare nengo yeParamende inomirira Buhera South vaJoseph Chinotimba veZANU PF kuti tinzwe kudivi rebato ravo panyaya iye.
Muhearing tazonatsokutsvaga kuti zvakafamba sei. It seems the person akapurizenda bill haana kuda kuziva kuti bhiri raidiwa kutsvaga pa kunatsokupinza vanhu mugwara chairo chairo ratatichida. What I'm hearing now is bhiri rarizo kuti tibhadhare chikwereti. Hurumende yaida kudzivirira kuti mabuilding nemaassets mishini kana kuti anything zvinorapa vanhu zvirege kutorwa nevanhu vane zvikwereti kupisimas. Asi kuti hurumende idzivirire ise kamutemo kuti chimbomirai kutora izvi techibhadhara kana kuti pisimas ichitsvaga mari kubhadhara. So the presenter akapa nyaya ikuadare isu vana tinoti haana kuzvitaura nemwazvo. Wotaura uchiti hurumende ngaibhadhare zvikwereti zvepisima. Tobhadhara chikwereti chakati petidhue wakarya mari ngaabhadharega. Kana takatoona kuti akarya mari, batai zvinhu zvese zvaanazvo totengesa tobhadhara chikwereti chepisima. But which was not the actual position of the government. You know, the government wants to protect my assets. Kuti kana zvikatengeswa vanhu vozorapwa ne. So pakaita ma misunderstanding. What are we thinking kuti zvinogadziriswa next week time parliament?
Saka pari zvino imi muri kuti vachinotsimba kana bhiri iri rikauyazve muparamende svondo rinouya rakaita sezvaranga rakaita parakaturwa mazuva apfuuraya, mucharamba mune pfungwa dzenyu?
Understand me, Mukanga. Understand me. Tati isu bhiri rinofanika kundogadziriswa ritaure kuti chinoda kuvharidzwa apa chii. Handitika chinoda kuvharidzirwa apa maassets epremier service inanii zvekubhadhara zvikwereti zvakaoyiwa nevamwe vaingotadzawo basa. Aiwa, handizvo. Takaramba isu, takaramba, takaramba, takati ngaridzoke kogadziriswa.
Vanga vari nhengo yeparamende inomirira Buhera South muparamende vaJoseph Chinotimba veZANU PF vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7. Vanga vari mabharani wekanzuro yeguta reBulawayo vaMiddleton Nyoni avakashaya nemusi wesvondo vavigwa nhasi kumarinda Eled Stanley muBulawayo makare. Vanyoni vanonzi vakashaya mushure mekurwisana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Vanyoni vaperekedzwa nezviuru zvevagari vemuBulawayo kusanganisira meya weguta iri vaMartin Moyo avo vaonekana navo. VaMoyo vaudza Studio 7, vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti guta rarasikirwa nemunhu anga aine hunyanzvi uye utungamiri hwakajeka.
Basa rekubiga town plate yedu rafamba zvaro zvakanaka. Vanhu vauya, programu yanga yakarongeka. So basa rafamba zvakanaka sekuona kwedu.
Zvii zvamungati mucharasikirwa zvikuru vaMoyo nekushayikwa kwavanyoni?
Chikuru chatirasikira utungamiri waMisenyoni. Anga ane vhizhini yekuti dhorobho riri kuenda kupi. Zvese izvozvo utungamiri wake nevhizhini yake zvinhu zvetichashaya nekuti haasisi. Anga ari mutairi ano rudo nedhorobho rake nebasa rake ende achida kuti pave nemaprogramu anobudirira for the city of Lawai kuti rigare riri pamberi in terms of kuti iri rakarongeka sei. So utungamiri ihwohwo tichahushaya zvikuru.
Vasiya mhuri yakakura sei vanyoni?
Vasiya mudzimai nevana ndofunga vasikana vese 4. Handizivi kuti vazukuru vangani but mudzimai nevana vasikana ndoona sekunge vari 4.
Vanga vari vaMartin Moyo meya weguta reBulawayo vachitaura parunare nanhutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muBulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nyaya yenzara inonzi yanetsa zvikuru munzvimbo dzagara dzichiwana mvura shoma. Zvokuti vagari vatove kukumbira kuti dai hurumende nemasangano akazvimirira anopa rubatsiro vatanga kuchipa rubatsiro kunyanya kune vakwegura. Dambudziko iri rinonzi rabata munzvimbo dzakaita seMatabeleland neMasvingo, uko vanhu vari kunzi vava kunhonga svosve nemuromo nekuda kwekushayiwa chikafu. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro nemumwe mugari wekudete vaStanley Torima kuti tinzwe mamiriro akaita nyaya yenzara kuhange.
Nzara yatekesera nenyika yose, kana iko kuno kuno kudete munongozviziva kuno kuhange kuti iregion isinganyanyi kunaya mvura, saka zvinoreva kuti vanhu izvenu zvavakakohwa munda zvazviri zvishoma shoma zvakapera munana June. Saka nzara iriko zvekuti vakwegura vaya unoita zvokuvanzwira urombo kana ukapfuura nepamisha pavo masikati zuva richipisa, hapana kana chutsi chounoona chinenge chichipfungaira kutadza kuti moto wamboveswa makuseni vambokangawo mafuti kana kuti vambodya chii hacho.
Saka vari kurarama nei vakwegura mukati menzvimbo dzakaoma dzisina mvura dzisina chikafu, zviri kufamba sei?
Iye zvinei izvi ndo pakaunzwa chirongwa cheFood for Lesson. Kudhara yaimbonzi Food for Work, mazuva ano iri kunzi Food for Lesson. But vakwegura ava vanenge vachinzi vaende kunoatenda malesoni avanenge vachidzidziswa nezvekuti vacharima sei kana mvura ichinge yanaya, asi vanokwanisa kungowana chikafu chachona kana kwapera mavhiki anokwana maviri. Iye zvino izvi inenge ichingori nyaya yekuti Mwari chete ndiye anongoraramisa mweya wake.
Ko nyaya yemvura zvakamira sei nekuti tinozva kuti nzvimbo yamunogara ikoko kudete kwakaoma zvakanyanyisa?
Nyaya yemvura muno mudete makaoma. Makaoma nenyaya yekuti magetsi anogara asiko. Mvura yedu inopembiwa kunge mishini yaisenzesa ichisenzesa magetsi. Saka kana magetsi asipo kunenge kusina mvura. Sematepsi ari kupinda mumareserva umu atova nema 2-3 weeks hakuna kana mvura iriko.
Mungati here imimi hurumende iri kunzwisisa dambudziko renyu? Pane here zvavari kuita kuda kuedza kugadzisa dambudziko renyu?
Patakambofona kuhange uko vokuhange vaitaura kuti mishini yoko yachembera. Uye misha kunoda mari, hurumende yedu tinoziva kuti haina mari. Saka hurumende inogona kunzwisisa kuti vanhu vari pamatambudziko asi havana solution.
Ndiani ane solution?
Maonero angu ini hurumende inogona kuva nesolution ihurumende iya yekuti kwai nokufamba kwenguva hurumende kana yaita sei yachinjiwa konyatsokuiswa vanhu vanonyatsokuplana zvinhu zvavo, because vanhu variko mazuva ano havanyanyi kunyanya kuplana. Tingagogona kublema vamugabe, asi vamugabe havagoni kusevenza kwose kumagetsi nokumvura. Asi kuti vanhu vagarisa muhurumende havazivi kunyanya kukosha kwakanyanya kuita upenyu hwevanhu.
Vanga vari vaStanley Torima, mugari wekudete kuhange, vachitaura parunare naSandra Nyaira weStudio 7. Sezviri kudiwa nebumbiro remitemo yenyika zvekuti mitauro yose yemunyika iri 16 inge ichidzidzwa muzvikoro, hurumende yatanga kudzidzisa varairidzi vachazonodzidzisawo mitauro iyi muzvikoro zvemunyika kusanganisirawo mutauro wetonga. Vagari vekubhinga vanoti vane mufaro wakanyanya zvichitevera kucherechedzwa kwemutauro wavo uyo vanoti waitarisirwa pasi zvakanyanya. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanoti vari pakati pekutsvaka vadzidzisi vemitauro yese 16 inocherechedzwa mubumbiro remutemo. Vadokora vanoti vari kutora vanhu vane madhigiri emitauro yakasiyana-siyana vovaendesa kuchikoro chepamusoro kuti vadzidziswe nezveudzidzisi pavanenge vari pazororo kana kuti blog. Vadokora vanoti pari zvino vane vadzidzisi 220 vari pasi pechirongwa ichi. VaBernard Malava vanoti kucherechedzwa kwemutauro wechitonga kunodzoreredza unhu hwevanhu vechitonga sezvo marudzi achicherechedzwa zvikuru nekuda kwemitauro wavo. Vanoti vanofara nedanho rakatorwa neruzhinji rwevanhu apo vakapa pfungwa dzavo painyorwa bumbiro remutemo wenyika.
Vatonzwa kufara nekuti takuonawo kuti kupinda kwema languages anga akatarisirwa pasi kwakutibatsirawo kuti vana vedu vazivewo language yavo nechivanhu chavo kuti vazivikane kuti semunhu mutonga unotozivikanwa nelanguage yako saka takachitambira nemufaro.
Vamalava vanoshora hurumende nekumbomisa kudzidziswa kuchitonga munyika apo nyika yakawana kuzvitonga kuzere. Vanoti vanhu vechitonga vaidzidza mutauro wavo kubva kumabhuku aibva kunyika yeZambia kubva mugore ra1974 kusvika muna 1980.
Isi sevanhu vechitonga kubva 1974 tanga tagara tine gwara rokutoita tonga selanguage inodzidzwa kuchikoro. Ndongoti kuma-74 tanga tine mukana wokuona mabhuku kuZambia saka kubva 74 kutosvika 1980 tanga tichidzidza chitonga asi chiri chitonga chekuZambia chinofana nechitonga chatinacho muZimbabwe saka kwaungoti nemukana wakauya takangoona kuri nyore kuti tiitewo tichitedzera zvanga zviripo kuma-1974 tichipamudzira kudzidza kwechitonga papinga.
Mumwe mugari wekukariba vaClemens Machacha ava vanotaura chitonga vanoti mutauro wavo haufanirwe kudzidziswa kunzvimbo yebhinga chete asi munyika yose.
Chinofanira kupararira nenyika yose noda kwokuti vanhu vari munyika medu vakangofananawo nevamwe vanhu makalanga mavhenda matsonga makorekore saka serudzi rurimo sevagari vari munyika muZimbabwe.
Vamachacha vanoti mutauro wechitonga wakapfuma zvikuru sezvo chitonga chichinzwisiswa nemarudzi akawanda anosanganisira chindevere, chivhenda pamwe nemitauro yakawanda yekuZambia. Chitonga chakatanga kudzidziswa makore mana apfuura muzvikoro zvepamusoro kana kuti sekondari mudunhu reBinga. Asi rave gore rechitatu chitonga chichidzidziswa mugwaro repasi kana kuti primary. Vana vechikoro munzvimbo yeBinga vari kutanga kunyora bvunzo mururimi rwechitonga gore rino. Ndakamirira Studio 7 kuBinga, ndini Arthur Chigoriwa.
Nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nezvedanho renhengo dzedare reparamende. Idzo dzinonzi dzakaramba kutambira kurudziro yemutungamiri wenyika Robert Mugabe yekuti Statutory Instrument 77 of 2015 iyo inoda kupa mutungamiri wenyika masimba yekuti hurumende itore chikwereti chePublic Service Medical Aid Society uye mutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutora tichigwa kufonerai. Mutambo wekuratidzwa kwemafirimu weZimbabwe Film Festival uri kutarisirwa kutanga muHarare mangwana, vanhu vakasiyana-siyana vachiwaniswa mukana wekuratidzwa mafirimu emuZimbabwe, emuAfrica pamwe nepasi rose. Efirimu rinoratidza zvakaitika mukuumbwa uye kushanda kwehurumende mubatanidzwa pakati pemapato emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, reZANU-PF nebato ravaMorgan Tsvangirai veMDCT pamwe navaArthur Mutambara vaitungamira MDC ndo rimwe remafirimu acharatidzwa muvhiki remutambo uyu. Kana vapedza kuratidza mafirimu aya muHarare, vari kuronga nepamwe nekutungamira mutambo uyu veZimbabwe Film Festival vachazoenda kwaMutare, kumasvingo, Gweru nekuBulawayo. Vanhu vachange vachiratidzwa mafirimu aya pachena. VaNigel Munyati ndiwo mukuru weZimbabwe Film Festival. Ngatinzwe hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Tafamba nebasa, tagadzirira kuti Film Festival yedu itange musuwe Gwera mangwana. Kusvika musi wemugovera svondo rinouya tichange tichiratidza mafirimu akawanda chaizvo muno muZimbabwe nepasi rose. Mafirimu achiratidza anosvika makumi mashanu achinyanyotarisa iye inonzi documentary filmmaking neinonzi animation yatizoti spopai. Tichange tichiratidza mafirimu edu muno muHarare kuKensington pane maofices edu. Tichange tichiratidza mamwe mafirimu kuBorodo kunana Sam Living. Tichange tichiratidza futi mamwe mutown panonzi pakopa akabana paipo panokwirira vanhu makombi pane trafiki yakawanda chaizvo vanhu vanenge vachipfuura ipapo saka ari manheru vanenge vachiona mafirimu varipo ipapo chazenge tiratidzawo zvakare kumbare kumufakose kuhighfield chitungwiza kuepworth nokuti tinoda kuti mafirimu aende kune vanhu vanhu vawane mukana wekuti vamboonawo mafirimu anobva kune dzimwe nyika mazuva ano vanhu vaakungoona mafirimu ekunigeria chete saka tinochida kuti vamboonawo mamwe mafirimu ake noti kuti vekunigeria akaipa asi tochida kuti vaonawo mamwe zvakare pane mamwewo mafirimu gore rino kune mafirimu akawanda agadzirwa muno muzimbabwe atichange tichiratidza zvakare saka kune munhu anonakidzwa nemafirimu inenge iri saraude
ndambonzwa muchitaura imimi kuti imwe firimu yamuchange muchiratidza ifirimu iri kutaurisa pamusoro penguva yehurumende yemubatanidzwa mungatiudzo zvizere pamusoro pefirimu iri
hongu firimu iri rinonzi Democrat ifirimu rakanyuitwa nguva iyeyeye inonzi GNU yakaitika pakati pezanu PF neMDC vachigara pamwe chete kuti vangaite mubata pamwe sei vachigadzira bumbiro idzva renyika yedu saka hurumende yakatodaidza vanhu vakawanda kuti tinoda kuti muitipe matenda pakaitwa tende yekuti pavanhu anokwanisa kugadzira firimu tende yakawinwa nemudzimai wekudenmark saka ndiye akauya munomu akagadzira firimu rake saka firimu rinenge richitaura nezvaiitika nguva iyoyo kumapato mairaya zvaizenge vachitaurawo vari kumapato avo zvine zvavanozotaura vava pamwe chete zvichizoratidza kuti vaipfunga sei mumagadzirirwo emubumbiro remutemo idzva inonakidza chaizvo ende iri firimu inofanirwa kuonekwa nemunhu wese kuti anzwisise ndo inonzi history yedu iyoyi nekuti munhu anofanirwa kuziva kuti zvinhu zvakafamba sei nekuti vanhu vashoma vanhu vanonyatsoziva kuti chii chakaitika saka ifirimu iri richabatsira vanhu vakawanda kuti vave neruzivo nekwatakabva nekwatiri kuenda
vanga vari vanigel munyati vanove mukuru wezimbabwe film festival vachitaura nasandra nyaira westudio 7 vari muharare munhau dzedu dzemitambo tambo yakabata upenyu hwavacuthbert dube semutungamiri wezimbabwe football association kana kuti zifa iri kudambuka zvishoma nezvishoma nekufambawo kweava yoga yoga mutoro wedu wenhau dzemitambo michael kariati anotitsanangurira kuti izvi zviri kuitika nemutoo upi
sangano repamusorosoro renhabvu munyika rezifa council riri kusangana mangwana kuti rione kuti vadhuve vanokodzera here kuti varambe vachitungamira sangano iri mushure memhosva dzakawanda dzavanonzi vakaita mukutungamira kwavo sangano rezifa vadhuve vakambobviswa negungano rimwe chetero musi wa16 chivabvu asi zvakarambwa nesangano rinotungamira nhabvu pasi rose refifa richiti izvi zvaive zvisiri pagwaro remusangano uyu asi iko zvino vezifa kansero vabuda pachena kuti vari kuzvipira kuzvibhadharira mari yekuenda kumusangano uyu mushure mekunge vezifa vati havana mari yekuti musangano uyu uitwe kunyangewo vateveri venhabvu havasi kufara neutungamiri hwavadhuve zvekuti mumwe wavo vaishumari makuvaza vanoti vadhuve vanofanira kuregedza basa nhasi pane kumirira kuti vadzingwe
vamister dhuve tokumbira kuti vaingoita step down
asi vafarai musabayana vanoti vese vari muzifa vanofanira kuenda kwete vadhuve chete vadhuve avo vakaisa munhabvu mari yavo inodarika iyo miriyoni yemadhora vanoti vemhuri yenhabvu muzimbabwe havabatsirike vanoti panzvimbo yekuti vavatende neruyamuro rwavakapa vave kuronga kuti ivo vasiye chigaro izvi ndizvo zviri kuitika kunze kwenhandare asi munhandare mitambo iri kuenderera mberi makundano echibuku super cup ari kuenderera mberi munhandare yemandava stadium uko kuri kutambirwa masemifinari emakwikwi aya asi iko zvino hakuna mitambo miviri munhandare imwe chete sezvo masemifinari aya ari kutambwa mazuva maviri akateverana mutambo wekutanga uriko mangwana apo chikwata chezpc kariba chiri kusangana neharare city muongorori wenhabvu vamunyaradzi musindo vanoti semaonero avo harare city iri kurohwa
Jana mozino kuna bora badi mtambo unaona kuchinja. Nuri jabungu inongo chitamboshi ni big team saka niko expect au win. Jabungu yaje unaona kuwina. Kuzi kapu ikabombe.
Mtambo wechipiri uri kone Shondo apo Dynamos iri kubandana nechapungu. Vamusindo vanoti chapungu ingangomuka chibebenenga pamutambo uyu.
Resistance ni player utamba zinyanya utamba play yakanaka sisi. Zimpizi kariba utamba play. Irikamba bhora irugona. Saka expecting yetu ndingo zimpizi kariba inoona reze kuwina.
Zvakamira zvakadai chikwata chenyika chevanhukadzi chema Mighty Warriors chiri munzira kuenda kuyaunde kuCameroon kumutambo wacho wema 2016 Olympic Games. Rwendo uru rwaive rwamira netambo nemhaka yekushayikwa kwemari, asi gurukota idzva rezvemitambo vamako sinitongwane vakamhanya mhanya mari iyi ikawanikwa. Chitsvambe chasara kuma Mighty Warriors acho kuti akunde. Tichitarisa mutambo wecricket, chikwata chenyika chiri kutarisira kubvisa nyadzi apo chiri kusangana nePakistan mumutambo wechipiri wezuva rimwe. Pari zvino chikwata ichi chanyadzisa zvikuru mushure mekudyiwa mumitambo miviri yema 2020 pamwe newekutanga wezuva rimwe, zvekuti vari kutarisa kusandura mafambiro ari kuita zvinhu. Asi vanotevera mutambo uyu vanoti Zimbabwe icharamba ichingorohwa kana ichiramba ichishandisa vatambi varipo pari zvino, avo vatadza kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kwemakore anodarika makumi manomwe, sangano reUnited Nations ragadzira urongwa hwemitemo yepasi rose nemaitiro akatsarukana, akasimba uye akagadzikana kupinda zvimwe zvose zvakavepo risati raumbwa. Waro ihwohwu ndihwo hwaunza kugadzikana kwevanhu pamwe nebudiriro. Vakadaro mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama mumashoko avo kumusangano weUnited Nations General Assembly musi wa28 Gunyana. Zvakadaro vanoona zvakakodzera nyika dzinoona zvakakodzera kuchikora mitemo yepasi rose dzinoramba dzichienderera mberi dzichitsvaga rutsigiro kuita kwadzo kuti dzinge dzichitaura kuti zvinangwa zveUnited Nations hazvidzadzikiswi nekuti ndezvekare kare. Mumaonero avo, gwara rinofanirwa kuzadziswa rinofanira kuitwa chete kuburikidza nechisimba kana zvichibvira. Kodzero dzevanhuwo zvavo hadzina kukosha, ndo maonero ari kuitwa nedzimwe nyika. Asi nhoroondo inoratidza kuti nyika idzi dzinotya vanhu vadzo dzozoguma dzovondomoka, asi dzakaumbwa kuburikidza nekutambirwa nevanhu dzinorarama zvakanyanya kana dai munhu umwe chete akafa. Vakaenderera mberi vachidaro vaObama, kushanda pamwe kunokwanisa kudzivirira zvirwere izvo zvisingazivi miganhu yenyika, kupedza urombo pamwe nekubvisa zvimhingamupinyi zvinotadzisa budiriro. Aya anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvengu edu yapera regaitimbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeparamende dzinoramba kutambira kuridziro yemutungamiri wenyika yekuti Statutory Instrument 77 of 2015 iyo yaizova pamasimba ekuti hurumende itore chikwereti chePSMAS kana chePismas uye mutemo. Vaive mabharani wekanzuro yeguta reBulawayo vaMiddleton Nyoni vavigwa nhasi kumarinda Lady Stanley Cemetery ari muBulawayo. Vagari vekubhinga votambira nemufaro urongwa hwehurumende hwekuti mutauro wavo wetonga uchidzidziswa muzvikoro sezviri mubumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Standekile Muhlanga.